madcc's akaputwa saka maprovincial structures akakosha nekuti ndivo vanhu vanoenda kucongress vachinovhota saka ivo vari kukukidza nevava vakatadza kugadzirisa mbariro dzavo kumatunhu ikoko pavanozonosvika uko kumusangano mukuru ndinofunga kuti vanenge vaweak saka zvinonzwisisika kana vava kutotanga kutopoterana matombo netsvimbo kumatunhu
asi tichitarisa izvo zviri kuitika muzanu pf umu munoona here bato richiramba rakabatana kunyange kongresi ikaitwa ikapfuura
chiripo ndechekuti ndogara ndichitaurawo neshamwari dzangu kumapepa mumafacebook mumabhawa kumachurch kuti handifunge kuti munhu angaita chivindi chokuti abude muzanu pf achifunga kuti achange achikwezva mhomho dzevanhu dzaanga achikwezva jonathan mweya akazvidza zvikashaya basa pane vazhinji even vamakoni chaivo chaivo vakatombobuda vachiti hei inini ndabuda muzanu asi ndichiri revolutionary zvikatadza saka ndinofunga kuti vachangonetsana iko zvino panyaya dzekongress kana zvangobvumirwana chete kuti nhingindi ari pachigaro tongoziva kuti hachete vamugabi vanenge vasikoka 2018 saka munhu achakwanisa kuburitsa tsoro yake zvakanaka nakamba kongress yadecember ndiye munhu achabatanisa zanu pf nokuti kutya kwavo cmdc kuchaita kuti vabatane
asi tichitarisa pamabhiza acho ari mujaho mai mujuru navamunangagwa ndianawa muri kuona achikwanisa kuti ange achibudirira ipapa muna zvitao
sekuona kwangu nokuti pane munhu akatomonyora akati vamunangagwa ava vakatadza kana kuwina nenge constitutions kukwekwe chaiko chaiko ndofunga kuti ivo mastructures ezanu vangatovatya kuti vava vaise papa tausharisa language yezanu pf kuti unhu hwamai mujuru hwakatisiyanei nehwavamunangagwa saka ukatara matauro anoita maemujuru nekuzvibata kwavakaita nekutaurwa vanoita kumango nekumainternational meeting kwatietiri kunze kwenyika ndinoona sokuti ruvara rwacho nebrendi yacho ndiyo inganyanya kuti inge ichifarirwa